Rwendo rwavakasukuwere kuenda kuCrimea vabva mukusarudzwa kuita komisar wezanu PF. Kunotyirwa kuti vari kundotsvaga zvombo zvokuzorwisa vanopokana navamugabe mumaelections achauya muna 2018. Zvinotarisirwa kuti ava vezanu PF vari kutsvaga zvombo nekuti Zimbabwe ichine zvirango zvakatemerwa zvekuti vasatengeserwe zvombo neEuropean Union. Pamusoro pekunge vari vanopota vachiponda vanhu nekurova vanopokana navamugabe. Nyika iyi inonzi Crimea imwe rutivi rwenyika yeUkraine rwakatorwa nechisimba nenyika yeRussia ichifurira vanhu vanogara muCrimea kuti tinokutsigirai kuti muve nyika yakazvimirira pachezvayo. Saka zviri kubva mushamwari weRussia neZimbabwe unobvira panguva yekunge Russia ichitsigirana neZimbabwe oro neZanu PF kuUnited Nations kuitira kuti Zimbabwe iswe zvirango zvinorwadza payainge ichiponda vanhu muZimbabwe kunana 2002 nenguva dzinotevera mumashure macho.
Asi izvi zviri kuitwa neZimbabwe zvinosiya ukama hwayo neEuropean Union hwava papi chaizvo?
Inosiya ukama hwayo neEuropean Union husina kumira zvakanaka. Mukuona kwedu vanoongorora tinoona kuti iyo European Union ndiyo iri kutoratidza kurwerwa rutepa nezviri kuitika kuZimbabwe zvinosanganisa kupiwa kwezvemabhizinesi macontracts kuChina. China iri kutora macontracts anokosha chaizvo kumadiamonds nekune zvimwe zvinhu zvinocherwa paspevhu. European Union yakutoratidza iyo kuti tanonoka, taakupedzerwa, ndo maonero atinoita.